Vashtaura pakuparwa kwenhaurirano idzi uko kwaitwa nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi mumiriri weSouth Africa muZimbabwe vamupakama mbete vakurudzira kuti nhaurirano pakati pavaMnangagwa nevemapato anopikisa dzitungamirirwe namutongi Gava anobva kunze kwenyika.
For credibility, the leadership of Zimbabwe wishes to consider a facilitator from outside Zimbabwe.
Kuti zvigamuchirike, utungamiriri weZimbabwe unofanira kuona kuti paita mutongi Gava wekunze, uye isu takatozvipira kuti tikupei mazita evanhu ava vari muAfrica. Panguva ino tiri kuda kukurudzira vatungamiriri vasiri munhaurirano kuti vapinde munhaurirano.
Kurudziro yeSouth Africa iyi inouya panguva iyo mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vachiti vari kuda nhaurirano navaMnangagwa, asi nhaurirano idzi dzinofanirwa kuve nhaurirano dzinotungamirirwa nemunhu anove mutungamiriri wemwe nyika kana munhu akambotungamira imwe nyika. Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti nhaurirano dzaparurwa navaMnangagwa hadzina zvadzinobatsira nadzo nyika, vachiti gakava riri munyika riri pakati pavaMnangagwa navaChamisa. Vamafume vati hazvibatsire kuti vaMnangagwa vaite nhaurirano nevemapato madiki, vachiti hapana chinofamba munyika kana gakava rezvakabuda musarudzo risina kugadziriswa.
Nyaya dzese dzinhaurirano dzine anofambira, dzine munyai kana muzukuru anenge achikwanisa kuona mativi ese. Zviri kuitwa ava navaMnangagwa pari zvino kutungana kwembudzi, nokuti hakuna kwazvinosvika kuti munhu ataure ari ega. Hakuna hurukuro dzakambotangwa dzichifamba dzakadaro, hakuna hurukuro dzakambofamba dzakadaro dzichinge dzikabudirira, hadzibudiriri. Zvino hatidzi kuti vaMnangagwa varikuda kuramba vachiita izvi kusvika vanhu vodya makudo here nenhamo, nekuti nhamo iri muno muZimbabwe haichisina kumira zvakanaka. Vanhu havachisina rugare. VaChamisa vakataura ivo kuti varipo kuuya pahurukuro inenge ine munhu anenge achibvawo kune dzimwe nyika anokwanisa kuti vayananise, vataurirane, vazobuda nechibvumirano chinoita kuti nyika ifambe zvakanaka, vanhu vawane mabasa, vawane kudya, vaite mbovha dzerugare.
Kunyange hazvo vaMnangagwa vasina kudoma zita ravaChamisa pakuparura kwavaita nhaurirano idzi, vakurudzira vemapato ose ari munyika kuti vapinde munhaurirano idzi, vachiti chinangwa ndechekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
Let us welcome the big change of unity. Ngatiuye
tese kutende yekubatana tiite chinhu chimwe chete. Ngatiuye tese kutende tiparidzire rudo, tiparidzire runyararo, tichiumba nyika yedu kuitira varipo izvozvi pamwe nevemazera achatevera.
Mutungamiriri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe avo vapa mashoko ekupendera pakuparurwa kwenhaurirano idzi vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vaChamisa vabatane nevamwe munhaurirano idzi.
Nyaya iyi haisi yedu yemalindazi, ndiye maZimbabweans yese. Tinoda kuti tiuye pamwe chete sevatungamiri tikurukure kuitira kuti tione nzira dzekuti vanhu vewane bundusu munyika iyoyi. Saka isu tinoda kuti munhu wese ngaauye tibatisane ndima iyi kuitira kuti nyika yedu ienderere mberi, vanhu vewane upenyu hwakanaka, vewane chikafu, vewane mabasa, vewane zvese zvavanoshuvira. Saka tinoda kuti munhu wese auye tibatisane nzira.
Dzimwe nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzatataura nadzo parunhare dzati zvakakosha kuti vaMnangagwa vazvininipise vaite nhaurirano navaChamisa, vachiti nhaurirano dzavari kuita nevemapato madiki avari kuwirirana nawo hadzina chadzichaburitsa chinokwanisa kuburitsa nyika kubva mumadhaka mairi. Nyanzvi idzi dzatiwo kusorounganidza vemapato madiki ava kutambiswa kwemari yenyika kuri kuitwa navaMnangagwa, asi vemapato madiki ava avo vanga vari pamusangano uyu vati zvakakosha kuti mapato anopikisa apinde munhaurirano idzi, vachiti ndiwo mukana wekugadzirisa nyaya dzose dzinobata nyaya dzesarudzo pachine nguva. Izvi zvatsinirwawo navaWillard Mugadza vanotungamira bato reBethel Christian Party avo vaudzawo musangano uyu kuti nhaurirano idzi dzinofanira kutarisawo matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika zvikuru sei vechidiki.
Nokuti hatiri vamwe tiri vadiki saka tiaaiao zvigaro chengetedzani asi paikonoma imboreruka izvishoma vari kutiiwo pane maii eprogramu kupiwa kwemagaro echitea tinoda kutiwo kungotiwo pachikamu kana ngatipune $10,000 moti $40 ngaipiwe kune vechidiki makamba zvinoona kuti nemutemo
pamapato ose gumi nemanomwe asaina chibvumirano chemashandiro avachaita munharurano idzi panga panewo mubatanidzwa wepeople's rainbow coalition unotungamirirwa naamai joyce mujuru wanga wakamirirwa naamai lucia mativenga patavabvunza kuti sei amai mujuru vasina kuuya pachiitiko ichi amai mativenga vati havazivi
isu takamirira bati hatimiriri munhu takamirira institution ndiyo yatakamirira pano
takakureva kuti amai mujuru harasikuya here havachapinderi munhaurano
handisati ndataura nawe izvozvo
zvichakadai vamunangagwa vati hurumende yavo yakazvipira kunanganisa mitemo yose nebumbiro remitemo yenyika uye serwiyo rwavanogara vachiimba vakurudzira nyika dzekumavirira kuti dzibvise zvirango zvavakatemerwa ivo nevamwe vavo vari muzanu pf ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi